Vakare mara nevakwegura ava vanoti vanenge vachida chaizvo kusarudza utungamiri wavanoda asi havakwanisi kusvika panzvimbo dzekunyoresa. Muzvare Naspamanyau vekuGlenora muHarare vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair. Muzvare Manyau avo vane makore 43 ekuberekwa vanoti vakawanda vakaremara vari kutongozvigarira zvavo mumba panguva yekunyoresa kuvhota.
Tirikusangana nemachallenges ekufamba chaiko kuti uende, because kubva paunobva uchatsvaga achakupusa kuti uende kunoregister. Uchapinda mukombi, uchabhadhara kombi yevanhu 2-3 newheelchair yako. At times it depends na wingi wawasangana naye. Tonosvika pakunoregister kwacho pane dambudziko, nekuti pamwe hapatorina kana rem kuti upinde chako chako, pamwe panotonesa.
Muzvare Manyawo vanoti mamiriro ezvinhu aya anotyora kodzero dzevakaremara nevakwegura kunyanya vari kumaruva.
Kumamisha ritori dambudziko, nekuti hakuna mafambiro avakwanise kutoti vatofamba kunoregister. Titori nemavirgin voters vasati vatombovhota zvavo, but vanofanira kuti vavhote, but havakwanise nenyaya yekuti tikatarisa hurumende yedu havasi kutipawo mukana wekuti vatibatsire kuti ndofamba sei kuti ndinoregister. Saka chinhu chandiri kutoona kutoti chinhu chinotonesa mukati menyika ino yeZimbabwe.
Muzvari Manyawo vanoti kodzero dzevakaremara dziri mubumbiro remitemo yenyika, nekudaro hurumende inofanirwa kuzvikoshesa.
I think Zimbabwe inyika inokwanisa kutsvaga transport yekuti vanokwanisa kutransporta vanhu vari disabled kuti vanoregister, nekuti vakauya vakati tiri kutakura muGlenora tiri kuda vanhu vasingakwanisi kufamba kuti vanoregister, vanokwanisa kutakura. Nekuti kana tikatarisa muZimbabwe mari dziri kungosplashwa samwe dzimwe dzichitengera machief mari mota chichi. Saka mari idzodzo vakadzishandisa kudziita izvozvo, ndofunga zvinhu zvinoita kuti tiite sei tikwanise kuve neshanduko. Tiri ipapo tikatarisa kuti voter registration awareness cheshe haina kana kutombosvika kuvanhu vari disabled, nekuti ndikatora vanhu vari deaf havana chavakambonzwa kuti zviri kufamba sei, nekuti hakuna sign language kuti vaudzwe. Havasi vese vari pamatv, saka vaifanira kuwana a way yekuti vakwanise kuudza vanhu. Plus taenda kuregistration kwacho hakuna vari kuasista vari kutaura in sign language kuti munodai modai modai, vanongoti munhu verenga bepa. Havasi vese vakadzidza ka.
Muzvare Petronella Mandowa avo vane makore 33 ekuberekwa mugari wemuHarare. Mandowa vanoti kunyangwe vakasvika kunzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Muzvari Mandowa vanoti kunyangwe vakasvika kunzvimbo dzekunyoresa kuvhota vakaremara vanonetsekana zvikuru.
Vachinge vapinda mukati imomo, umwe munhu anenge achifamba ari pawheelchair anenge aine urema hwemaoko asingakwanisi kuita zvaanokwanisa kuitirwa, haasi kukwanisa kubetseredzwa zvakanaka mukati imomo. Ari kungonzi anosvika obva atambidzwa bepa kunzi chibva waita zvauri kuita, iye dzimwe dzenguva haakwanisi kunge achinyora kana kunge achibata bepa iroro ari oga.
Vanotsigira mazwi amuzvari Manyawu ekuti dambudziko rekunyoresa kuvhota rakanyanyokura kumaruva.
Totarisawo kune vanhu vachembera sekumamisha. Inini kumusha kwedu ukatarisa kune kune BVR yachona nepamba pandinobva unogona kufamba 5 kilometers. Saka chitaizoti ambuya ngu vanenge vaine 82 years, vanokwanisa here kubva panzvimbo iyoyo vachienda kunosvika panzvimbo yavanenge vachifanira kunge vachinovhotera?
Mai ndaizivei nheka iro vekuZaire kuwedza vana amai vavo vanoshandisa madondoro pakufamba. Havakwanise kunyatsoshandisa divi rese remuviri wavo nekuda kwechirwere cheshuga. Vanoti vanorwadziwa kuona amai vavo avo vane makore 61 vachishaya mukana wekuvhota, ivo vachida kuzvisarudzira wega mutungamiri wavanoda.
Kodzero yavo yekuti nekuvhota toda kuti izvi zvikwanisikawo, chero munhu akakwanisa kuti anouya kunoku kunzvimbo kuti anhu vachingofamba vachiringa vachingovavhotesawo vari panzvimbo pavanenge vari, nokuti semunhu akadaro zvinotonetsa kuti vadini, nokuti vanenge mwoyo wavo shuviri vanoda kuti vavhotewo. Saka nekuti tizokwanisa kuti tivatakure tidai zvakangooma.
Murume wavo muzvina bhizimusi Billiard Nekairo vanoti vanhu vese vemunyika vanofanira kuisa misoro pamwe chete dambudziko rakatarisana nevakwegura nevakaremara rekutadza kuvhota rigadziriswe.
kuno kwa vazera wakadai vanenge vakati wandei nezira kuti avanhu vava vane vechikuruka kufanira kuti zviite kufanira kuona masabhuku ndobozviro vane vanhu vanonyatsodza kuti vanhu vedu vakati vakati vagona kufamba vanhu vakati vakati vane zvirwere zvakati saka kutanga waona masabhuku akadaro vanhu vacho vogurupwa nguva yacho kana yasikwani kwachingozikani kwachingosopika vachiendeswa kunzvimbo nei zvofanira kunge zvichipotewa
vaedrian munyoro mugari wemuchitungwiza uye vanorarama necerebral palsy vamunyoro avo vakapasa zvidzidzo zvavo zveA-level vanoti vanotosviba mwoyo panyaya yekunyoresa kuvhota
kana uchinya kuzvozvesa kuvhota tinoreva kuti pane aunenge waona akakwezera kuti avhoterwa inini ndakaona kunge pasina anokwezera kuvhoterwa neni hapana anotizeva vhoti yangu nekuti hapana anokwezera kwezero nebuzidiro yevanhu vanorarama neurema
vamunyoro vanoti mapato ezvematongerwo enyika ari kukundikana kubatsirawo nhengo dzavo dzakaremara
zvingani zvakaitwa nemapati wavo kuburikidza munyaya yebudiriro yevanhu vakarema vangani vari kumusoro-soro vari kuita zvinooneka ingori zita yekuti tine vanhu vane disability mupati but chavari kuita chaichechecho pasina vanhu vakaremara havasi kuwana mabasa but zvikumbi tiri kukumuririra mune kumuririra chii tisina mabasa
mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vakaremara vakwanise kuvhota vakasununguka
constitution yakapa munhu wese wemuZimbabwe right yekuvhota saka hatidi kuti zeki itore right iyoyo yokanganisa right iyoyo pamusana pekuti munhu akaremara vanhu vakaremara vanofanira kupiwa full right kuti vakwanise kuvhotera vanhu vavanoda vasingatyi vasingazovhunduki saka kunyanya vese vakaremara nevamwe vasingaoni tinoda kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuti vavhote vasingatyi
Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko ari kutaurwa nevakaremara pamwe nevakwegura vari kuaziva uye vari kuedza nepose pavanogona kuagadzirisa Zek inoti mushure mekusangana nemasangano anomiririra vakaremara vakagadzira dzimwe nzvimbo dzekunyoreswa kuvhota kuti vanoshandisa mawheelchair vakwanise kufamba zvakatambanuka Zek inotiwo vakagadzira mamwe mapepa eBraille kuitira kuti vasingaone vawane ruzivo pamusoro pekunyoresa kuvhota asi Zek inoti haikwanise kutakura vakaremara nevakwegura kuti vaende kunovhota nekuti havabvumidzwe nemutemo weElectoral Act kuita izvi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema